Ichokwadi blessing, nasi mangwanani ndaita msangano na vanovaiwo His Excellency Hailemariam Mariam Desalegn, former Prime Minister weEthiopia. Vanga vachidaiwo kuti vanzwisise kuti isu sebato MDCT inotungamirirwa naDr. Thokozani Kupe, tiri kuzviona sei nyaya dzetingangoti muchirungu electoral playing field iripo, kuti tiri kufara nemamiriro akaita zvinhu here panyaya dzekukambeina, pane zvimingamupinyi here zvatinosangana nazvo, kunyanyanyanya panyaya yekuti tichida kuita misangano yedu nezvimwe zvakadaro. Pane zvetinosangana nazvo here kunyanyanyanya nenyaya dzemidhia, tinowana here mukana wakaenzana kutiwo tinzwike pane penyuro, zvingava zvivhitivhiti kana kuti dziredhiyo nezvimwe zvakadaro. Vachidazve kuzoziva ivo kuti nyaya yeZEC, Zimbabwe Electoral Commission, tinoionawo sei, tinofara here nezviri kuitwa neZEC nemabatiro ari kuita basa rekuzana maelections muno munyika medu meZimbabwe nezvimwe zvakadaro. Saka vanga vane mbvunzo yakawanda zvikuru yavangada kuti tipindure, tangovapiravo isu zvinyuto zveduwo zvatinazvo, kunyanyanyawo panyaya yekuti isu sebato takaita dambudziko rokuti mari yakatinetsa, nokuti patakaita kakunetsana nevamwe vedu vataimbova navo, pakaita dambudziko iroro takapedzera taakuendesana kumatare, taakuendesa kumatare edzimhosva, nyaya dzichiriko.
Asi mune chivimbo here kuti ivo vakaita sana AU nana SADC vanozonyora chaizvo chaizvo zvinenge zvaitika? Nekuti dzimwe nguva tombonzwa vachishorwawo nevamwe kuti kazhinji vanenge vachingotsigira ivo vari kutonga.
Blessing, ini zvangu handingangodi kuti tingotanga kungomhanya kushora tisati tavona kuti pamberi apa ripoti yavachapa yakamira sei.